makwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare makwanani anhasi uri musi wechina gumi guru 17 2019. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutengo wechingwa wakwidzwa kusvika pamadhora gumi nemashanu. Bazi reZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority rinoramba kuti pane mhuru dzenzou dziri kuendeswa kuChina. Tichanzwavo zvamunofunga imi vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiriri wesangano reBakers Association of Zimbabwe vaWellington Peyama vanoti vanobika chingwa vawedzera mutengo wechingwa kubva pamadhora mapfumbamwe kusvika pamadhora gumi nemashanu sezvo gorosi rave kudhura. Vapeyama vanoti zvave kunetsa kuwana mari yekunze yekutenga gorosi zvopa kuti vakawanda vaitenge pamukoto apo iri kudhura zvakanyanya. Blessing Zulu weStudio 7 abata vapeyama.
Kufamba kukura kuchingwa chinombokura sekuti chinenge chichitenge tichimhaidzana nenyaya dzemari dzatinge tichida kuti mungoza kuti mari dzese dzakuwanika pamusika mutema munyika medu muno tine dambudziko rekuti hatina mari dzekuti tikwanise kutenga mari dzekunze. Saka zvinozenge zvichikonzera ndicho kuti patinge tichida kuzoti titenge gorosi redu kubva kunze uku kunenge kuchidiwa mari dzeikoko. Saka mari dzeikoko pamusika mutema dzinenge dzichikwira. Saka ukatarisa chingwa chedu patiri kuchiteritewo $15 sister tinenge tichitoona kuti kana takatarisa muuri uremu hwemari yekuamerica inenge itori 70 cents. Chingwa chai chinenge chakatodzikisisa chaizvo. Dambudziko ratitoriwo naro nderekuto ivo vashandi vehurumende sekutaura kwatogara tichiita nevashandi varimo muno munyika havasi kukwanisa kuwanawo mukoro unoenderana nekusasimba kuri kuitawo mari yedu yemuno. Ndo zvekutoita kuti basa redu ritonge tiri kuomesera vamwe vedu. Asi dambudziko zhinji ratinaro nderekuti tizokwanisa kudi kuti tizokwanisa kunotora zvekushandisa zvekuti tibikise chingwa kubva kunze kwenyika.
Asika sangano reGrain Millers Association of Zimbabwe hari kubatsirei here nekuti tinombonzwawo kuti rinombowana mari kuReserve Bank uku?
Magona kutaura kuti rinombowana ndiwane mazuva ari ose ose. Saka kunyange zvazvo mukada kutarisa tikaenda kuvanogadzira iyo flawa yatinoshandisa kana kuti gorosi muchaona kuti vazhinji havatorina zvachose vakamira kushanda nguva yatirebei unongova zvinhu vanongova matura asina chinhu. Saka tinotopona nekuti zhinji yacho tinotoidini tinotoiwana kubva kuSouth Africa, Mozambique nekune dzimwe nyika.
Kuti mukwanisewo kunyatsowana chouviri chingwa chingafanira kutengeswa mari?
Chinofanira kunge chichienderana nekutoti kazhinji kacho tinge tichitoenderana nekuwanisa kunenge kuri mari pamusika pamutema. Taenda ichiri mari yedu seyakudhara iya yekuamerica yataishandisa chingwa changa chinofanira kuita 8-9%.
Asi iko zvino chiri kutengeswa pamari iyi pane mari yawedzerwai?
Kana takatarisa kumusika mutema tinge tichitotarisa kuti chiri kutoita 70 cents asi ndo $15.50 iyo. Asi zvinhu zvacho zvinoramba zvichitiomera zuva nezuva.
Muri kumbotaurawo here neReserve Bank nenyaya idzi?
Igaroziva nguva nenguva ndo tinogara tiri mumatare acho tichikurukura nehurumende tichida kuonesana kuti zviri kufamba sei. Chido vanenge vanacho chokuda kuti vaedze kuti vatibatsire naiyo mari yekunze kuti tikwanise kunge tichiita kuti zvitifambire zvakanaka. Asi ndofungawo nekuda kwokuwandirwa kwemamiriro asina kuita zvakanaka mari yacho yekunze inenge ichitinetsei.
Mutungamiri wesangano reBakers Association of Zimbabwe vaWellington Peyama vange vari parunare muHarare. Kurwiswa kwevatyairi vemagonyeti vekune dzimwe nyika kunonzi kwatanga zvekare muSouth Africa. Kumpumalanga kunonzi zvizvarwa zveSouth Africa nezviro zvakange zvichimisa magonyeti zvichiudza vatyairi vekune dzimwe nyika zvikuru vekuZimbabwe kuti vasiye ipapo marori avakange vachityaira vadzokere kunyika dzavo. Sangano risingadi kuona vatyairi vekune dzimwe nyika vachishanda muSouth Africa reATDF rashedzera kuti vanhu vaungane mangwana chishanu kuti varatidzire vachiti vanoda hunhu hwavo nemabasa avo. Tabata mukuru kweHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadewa mavhinga kuti vatiudze zvavaona.
Nhamo yevatyairi vematraki mahombe vemagonyeti kuSouth Africa vanobva kunze kweSouth Africa yatangazve yakambenge yamira zvishoma, asiko zvino tiri kunzwa kuti kudunhu remupumalanga vatsigiri veboka rinonzi ATDF vari kuti havadi zvachose vatyairi vanobva kunze kwenyika. Nezuro chaiye vakatanga kudzivisa vatyairi vachimanikidza vatyairi kuti varase zvavakatakura. Tinotori nenyaya yekuti kune vatyairi vaviri vakanzi varase mumwe marasha mumwe chibage chainge akatakura vachinzi vasiye motokari ipapo vadzokere kwavakabva. Uyezvewo vatyairi kunyanya vanobva kuZimbabwe vari kushungurudzwa kunzvimbo dzakaita sana Alberton North kufreight boss. Vatyairi vekuZimbabwe vava kumanikidzwa kunzi vachisiya mabasa zvichinzi hakuna mari, asi ichingori nyaya yekuti kushungurudza vatyairi vanenge vachibva kunze kwenyika nekuti zvinenge zvichinzi kodzero dzavo hadzina kusimbaradzwa pamitemo. Asi kutyora mitemo idambudziko guru riri kusanganikwa naro nevatyairi vemotokari huru munyika yeSouth Africa.
Nhasi dambudziko iri ranga rapera here, ranga radzika here, uye hurumende iri kuti chiipa musoro pezvakaitika izvi?
Dambudziko iri harisati rapera. Hatisati tanzwa kuti hurumende ine urongwa hupi hwekuchengetedza vatyairi kuti vakwanise kuita mabasa ravo nemazvo pasina kuvhiringidzwa nekushungurudzwa.
Vadhuya wamavhinga vari parunare neStudio 7. Sangano rinomirira vararidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti rinotambira nemufaro danho rakatorwa neApex Council rekuzivisa hurumende kuti vashandi vehurumende varinomirira havachakwanisa kuenda kumabasa nekuda kwekushaya mari dzekufambisa. Mutungamiri wePayTUZ Dr. Takawa Firajou vanoti vanotarisira kuti Apex Council iri kurevesa nekuti munguva dzapfuura vaishandutura mitsambo vokurudzira kuti nhaurirano dzimbopiwa mukana. Studio 7 yaedza kunzwawo divi reApex Council, asi mutungamiri wesangano iri Amai Cecilia Alexander vati titaure navo nhasi. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 naDr Joe pamusoro penyaya iyi.
Hongu idanho rakanaka kuti vese vanotungamirira vashandi vehurumende vaone kuti vavanotungamirira havana mari dzokuenda kumabasa. Saka isu tinotambirawo veApex Council kuti vasunura, asi hatizi kuti kusunura kwavo kusunura kwaivo kana kuti vasunudzwa, nokuti zvatinovazivira zvikuru zvakawanda. Wozoti papera mazuva mairi kana matatu woona futi kuti havasati vasunura, vaakudzokera vaakuti ngatimbopai mukana kuhurumende timboenda kumanegotiation. Isu tichizva kuti manegotiation anongoita katatu chete. Kana matenderana mari yobhadhakwa, kana makonana moendesa kuarbitration, but vamwe vedu havanongoramba vachitaisa position paper. Tazvaisa po, hatisati tambonzwa uchinzi vaenda vakanotambirawo position paper yehurumende. Saka hatisati tanyatsoona kuti vasunura chaizvo here kana kuti vaita sevasunudzwa nehurumende.
Imi nhengo dzenyu dzanga dzagarawo dzazivisa kuti hadzisi kukwanisa kunge dzichiendawo kumabasa. Zvakamirawo sei pari zvino?
Tatakatendera nenhengo dzedu dzinobva kuma 10 provinces kuti timbopanguva kuti vataurirane nedzimwe nhengo dzisiri dzedu, nokuti incapacitation haibati varayiri zvePTUZ. Saka muzvikoro vari kutiudza kuti muri kudavira avo vari kune mamwe maunion, uye zvine vasina maunion vari kuonekwa vachidiscasa vachitenderana kuti ngatingotoraiwo iko kanzungu kanouya musi weFriday. Kana musi weFriday wauya toudza hurumende kuti izvakona n'anga murako achida. Saka danho ririko nderekuti kubva vhiki rinouyako hationi varayiridzi vachienda kuzvikoro. Saka vhiki rino vari kupedzisa kutaurirana nevamwe varayiridzi vekuna mamwe maunion nevamwe varayiridzi vasina maunion.
Muri kuitawo here misangano kana yatingati reach out kuhurumende kuti munge muchigarawo pasi muchigadzirisa matambudziko aya?
Hongu, tinonyorera hurumende nokuti every time tinogara takanyora kuhurumende. Kana pakatotanga kotero takatonyora kuhurumende titoizivisawo kuti varayiridzi havasina mari. Mungangoona vanhu vachienda kuzvikoro mukafunga kuti kunodzidziswa uku, hakuna zvavari kuita. Vamwe vari tinotendesawo maputi kuvana vavo vechikoro, vamwe vatinoitawo maextra lessons. Vatinofunga sokuti hakuziko kurayiridza. Saka taikumbirisa kuhurumende, even nomusi weTeachers Day tikakumbira hurumende kuti ione kuti yakwanisa kubhadhara varayiridzi zvichienderana nemari dzavaitambira. Kana vaitambira 450 to 550 US dollars, asi pakazochinja yakuenda kumaRTGS, mari yavarayiridzi haina kuzochinjawo in terms of value. Saka takaapila kubva kuna president tikaita mapetition kumaparlamentarian, tinogara tichinyora kuna employer public service commission as well as nokuendawo kuline ministry education, tichivazivisa kuti purchasing power yavarayiridzi yemari, value yemari yavarayiridzi yakaerodewa nokuti yakasara kumaRTGS asi iwo waitambira maus dollars. Saka zviri nani kuvapa maus dollars kana equivalent yemari yavaitambira kumaus dollar. Hatidi increment, hatidi chimwe chinhu, asi tinongoda kuti izvozvo zviite nani.
Dr Takafira Joe vari parunhare kumasvingo. Bato guru rinopikisa munyika reMDC inotungamirirwa naAdvocate Nelson Chamisa nezuro rakaumba chikwata chichange chichiongorora nekugadzirisa nyaya dzeuori mumakanzuro emunyika pamwe nekuvandudza mabasa evatevedzeri vatatu vavachamisa. Godwin Mangulia anotipa nyaya inotevera.
Mutauriro wavachamisa Dr. Ngululeko Sivanda vaudza vatori venhau kuti chikwata ichi chichange chichitungamirirwa negweta rine mukurumbira munyika Advocate Tavani Mpofu, uye chaumbwa nekuti vachamisa havadi nyaya dzeuori. Vati vachamisa vanogaraunzwa kuti kune uori huri kuitika mumakanzuro, nekudaro vanoda kugadzirisa dambudziko iri.
Saka vativo ndinoda kuti ndigadzirise panel inoongorora nyaya idzodzo ichiita kuti vanhu vagone kuwana kwekutaura kana pane zvaitika zvisiri, uye kuti ivo vazivewo kana kune chiri kuitika vokurumidza kuzvigadzirisa.
MDC ndiyo inotungamirira makanzuro akawanda munyika yose, uye vasivanda vati dzimwe nguva vanonzwa kuti makanzuro ebato iri anokanganisa basa mushure mekuudzwa zvekuita nemakurukota ehurumende ayo anobva kuZANU-PF. Vasivanda vati chikwata ichi chichange chichishanda nevagari mumakanzuro ose ari munyika, uye vachamisa vachatambira nekuita zvinenge zvabva kuchikwata ichi.
Tinenge tine manhamba atinoti mahotline atichapa vanhu kuti vanogona kufona chero nguva dzipi vachitaura kana pane zviri kuitika zvavasingafarire kana kuti zvisina kumira zvavanofunga kuti hazvina kumira zvakanaka. Izvozvo tinofunga kuti zvichabatsira kuti tizive zvakawandisa zvinoitika zvinenge zvichitadza kuzivikanwa. Utungamiri hwepanel famba uchitaura nevanhuzvo.
Mukuru wesangano rechitungwiza nemanyame Residents Association vaMavela Skumalo varumbiza danho ratorwa neMDC vachiti zvakakosha kurwisa uori mumatunhu anoshanda ari pasi pemakanzuro.
Saka tinofara chose kuti zvatora hazvo nguva yakareba kuti danho iri ringe richiitika, asi kuitika kwaro ikoku kunounza hope, kunounza tariro kwatiri sevagari kuti zvichida zvinga ito kuti mafambisiro anoitwa mabasa mumakanzuru edu ange asina huori kana chioko muhomwe mukati.
Vanongorora zvematongerwo enyika vakarerekera kubato rezano PF vagadzira chirumanzu vaudza Studio 7 kuti hapana zvitsva pane zvaitwa neMDC vachiti yave kutevedzera donzvo remutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa rekurwisa uori. Vati MDC yatora danho iri nekuti inoziva kuti mumakanzuru mazhinji ainotonga mune uori unotyisa, asi vati zvakanaka kuti bato iri ritange kugadzirisa uori uhu. Vasivanda vati vachazivisa dzimwe nhengo dzechikwata ichi munguva pfupi inotevera, uye chinotarisirwa kutanga basa mukati mumasvondo maviri anotevera. Zvichakadai, Vasivanda vazivisa kuti vachamisa vapa mamwe mabasa kuvatevedzeri vavo vatatu, uye izvi zvakanangana nekusimbaradza bato nezvirongwa zvaro. Amai Linet Karenyekore ndivo vachange vachiona nezveparamende pamwe nekuumbwa kwebato. Muzvinafundo Welshman Ncube vachange vachiona nezvemabasa ebato pamwe kuchidzana nedzimwe nyika. Kozotiwo vatenda ibiti ndivo vachange vachiona nezvegwara rebato pamwe nezvekutongwa kwematunhu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangucha.
Mutauriri weZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority kana kuti ZIMPAC vati nachifarawo varamba mashoko ekuti Zimbabwe iri kuda kutengesa mhuru dzenzou 35 kuChina nekuPakistan. Sangano reAdvocates for Earth rinoti rine umbowo hwekuti nzou idzi dzaifanira kuburitswa munyika nezuro nanhasi, richiti uku kutyora chibvumirano chesangano rinoona nezvekuchengetedzwa kwemhuka pasi rose reConvention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora kana kuti CITES. Blessing Zulu weStudio 7 abata vafarawo.
Isusu nyaya yatiri kutobatsirana nayo zvinyaya nyaya huru yatinayo senyika kana kuti sebazi rinoona nezvekuchengetedzwa kwemhuka, inyaya yekuona kuti mhuka dzawana chikafu here, dzawana mvura here, dzawana kuchengetedzwa kwakakwana here, nekuti nekuona kuti mhuka idzi dziri kugarisana zvakanaka here nevanhu varogara kune mhuka idzi, vari kuwanawo here cheuviri kuti vabatsirikane. Dzimwe nyaya dzivanhu vanondotaurawo nekuti nyaya yatakatarisana nayo izvozvi gore rineri tese tinoziva kuti kwanga kusina mvura, mvura haina kunaya, mhuka dziri kuda mvura, tinoda kuti tise zvibhorani zvinoita kuti dziwane mvura. Ndozvatakatarisana nazvo, ndomatambudziko atakatarisana nawo.
Saka hakuna nzou dziri kutengeswa here?
Gore rino kubva richitanga hatina kana musi watakambo tinozviona zvinyorwa muma social media, ende zvakawanda zvacho hazvina chokwadi mukati. Asi sokutaura kwandaita dambudziko ratakatarisana naro izvozvi, idambudziko rekuona kuti mhuka dzedu dzachengetedzwa here kubva kune mapocha, mhuka dzedu dzawana mvura here nekuti hakuna mvura, kune drought. Vanogara padhuze nemhuka vaonawo here cheuviri? Ndo zvatiri kutarisana nazvo, ende vanhu vari kuchengetedzeka nekuti vanhu vari kuurayiwa izvozvi kutaura kwatiri kuita nemhuka dzakawandisa mumapagi madzirikugara. Nekuti nyika ino kuma1980 kubva totokupa semaenzaniso patakawana kuzvitonga kuzere senyika, tanga tine vanhu vashoma vanga vachigara nemhuka shoma, asi mhuka idziramba dzichiwedzera dzichiwanda. Nekuti sebazi rinoona nezvekuchengetedzwa kwemhuka, tine zvakawanda zvatiri kuita zvinoita kuti mhuka idzi dziwande, vashanyi vauye vagadzi, nekuti tine urongwa hwakawanda hwatinotiwo community tourism. Ndo zvatiri kutarisana nazvo tichiita kuti vanhu vaonewo cheuviri, vanhu vaone mabasa, zvipatara zvivakwe, vanhu vaende kuzvikoro. Ndo zvatiri kutarisana nazvo.
Saka kubva gore zvaratanga, mungati kwafa vanhu vangani nekuda kwemhuka dzemusango idzi?
Kubva gore zvaratanga tashirwa nevanhu makumi mairi neumwe achiri kushayirwa paizvino, ende pavanhu makumi mairi ava vakaurayiwa nemhuka dzemusango vangangosvika zvikamu zvishanu kubva muzana, 50% between 40% and 50% vari kuurayiwa nenzou. Kwozoitawo vamwe vanorayiwa nemakarwe, kwoita vanorayiwa nemapere. Tine vakaurayiwa nemapere vhiki rapfuura mari mwezuro, kuno akaurayiwa futi negaro. Endi ndo zviri kuita nekuti hakuna mvura, hakuna chikafu, mhuka dzinopedzisira dzaakuenda munogara vanhu. saka dzinopesera pakuita matambudziko akadai. Ende mukaizi kana dzapinda munogara vanhu hadzisi kuuraya vanhu chete, dziri kubva dzavaparadzirawo zvirimwa zvavo zvinoita kuti vanhu vafine nzara. Saka urongwa hwedu ndo matambudziko makuru atakatarisana nawo, kuti dai vanobatsira vatibatsirawo kuti tikwanise kuwana zvinhu zvakadai seizvi. Zvinoita kuti vanhu vagare zvakanaka nemhuka, zvinoita kuti mhuka dziwane mvura, dziwane chikafu. Ndo nhamo dzatinadzo.
Mutauriri weZimparks vatinashe Farao vange vari parunhare muHarare. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Nhasi dare reSupreme Court riri kutarisirwa kupa mutongo waro panyaya yekuti vaNelson Chamisa ndivo here mutungamiriri weMDC zviri pamutemo. Nyaya iyi iri muDaily News. Mudaily News mekare vanamukoti vabvumirana kuenda kubasa kwezuva rimwe chete pasvondo. Newsday rine nyaya inoti amai Grace Mugabe vangangotorerwa purazi ravo rekumazowe mushure mokuenda kumatauro edzimhosva kwakaitwa nemunhu wavakatorera purazi iri vaLangton Chapungu. Chikamu chino chinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Indinoitwa pabatsitsi ndozvitarira mushamusika nevanhu vari kuchema kuramba chikuchema chikuti munangagwa munangagwa, asi ndovakavhota. Izvi nyangwe akaita marare nongona kwakazara. Saka muri kuchemeko muchichikumuda, dai achiita marare ishaya vanhu aiona kuti vanhu vachamuda ainge akatopa. Vanhu veZimbabwe nyazofungisisai chaizvo, muchafa nenzara, nyazofungisisai. Tai kuti paka unoona muchingoti akati pamberi zano unofumidza maoko, handizivi kuti zvinoreva chii. Chamunoda chaizvo chii vanhu vezano? Maurayo nyika, tikurai vanhu tsitsi. Baba vaMugabe vakanga vari nani, aiita kuti zvinhu zvikakwira aipindira mumastoro. Zvino munangagwa nyange zvinhu akanzwa kuti zvinhu zvakwira atombopinda, nekuti anoziva kuti anongoenda muzvinhu zvake zvinongove chikafu chake chinoya nendege kubva mune dzimwe nyika chingoburutsirwa kumba kwake. Haana basa nevanhu vakamuvhotera vacho. Aiwa baba, dzorai mwoyo wenyu, batsiranai na china Chamisa, mutaurirane, mugadzise nyika. Nyika inake, isiri muno musango, tashuwa mhuri dzedu. Hakusi kuda kwedu kuti tiwange tiwanikwa tiri musango titambudzwa kudai. Taisai kusara tuitwa muno musango. Vanhu vari kuurayiwa, vari kupiswa. Munhu unofa uchipiswa nemoto, hakusi unhuwowo. Pekutiza nyika yedu baba, nyika yakanga yakanaka. Mauraya nyika, dzorai mwoyo baba, tatenda hangu.
Hello Studio 7, muri kutaura na Komando Mapfumo paSouth Africa paSA apo. Ndi Komando Mapfumo. Ndaida kukombera nauyo anozvigadzira chirumhanzi uyu weZANU-PF achiti kwa yezva izvaizvo zvaitwa naexcellence advocate Nelson Chamisa, zvekuti vaumba komishini inoridwa naadvocate varibofu yekuona kuti makanzira dzarushanda bhochi chimeya. Achiti kwa hazvizvitsva president Mnangagwa vakazviita ari kukopi president Chamisa vari kukopera zvekutwana Mnangagwa. Asitaura zvisina basa, haana zvanoziva zaki yacho iri kusunga ani chiwenga. Vanhu vari kurama hard because of this guy. Bhanakubvunza zvari kubvunza zvezaki gadzira chirumhanzu ari kuvasapura achiti mai political analyst. Political analyst gadzira chirumhanzu chandoda kutaura ndechekuti gadziruma hauna munhu unomiririra usakomenda zvezvepolitics. Iye anoti kansela, inoti MP unongova munhu ari kushandiswa muZANU-PF. So don't comment zvezvepolitics because nekutaura zvisina basa, nekutoti bhadhisa tagara tine marwadzo, tagara tine ZANU-PF tisingaidi kubva 8000 ZANU-PF tingodyiwa neMDC. So musataura zvisina basa. Perezi ngasungwe, Energy Mtodi ngasungwe, Chiwenga ngasungwe, Kembo Mwadzi ngasungwe, nezvaki iyoyo Obiti Mbofu ngasungwe, Mwana Masimbere Hwanga vasungwe, Vana Chombo ngavasungwe, Godwin Gomwe ngasungwe, Tongai Mnangagwa ngasungwe. Kana iyi kana zvaki achishanda, kwete zvokusunga press kamupfumira zvokuti muri kumuvengera kuti aiva nealliance naMugabe. Hazvina musoro zvamuri kuita izvi. So don't tell us why we are sacked. That's for nothing. So commissioner, who want to advocate the president? Listen, Chair Minister, in order to my council, we want to treat us well. We appreciate it. That it is ZANPF, Snabas. ZANPF, the caravan is Baba Ibis. So Gadrachu Mans, other things are Snabas. Gadrachu Mans, tougher than Badi, Natrum Shashinok, Patrick is living on such a world. So I don't tell us Snabas. Thanks in Kumawat.
Magadi enyu muri Zimbabwe. Maonero angu na mafungiro angu. Nenamo yangu. Manetekera ndinoita. Takatiza munyika yangu. Nukuda kwenamo. Ndiri mwana wa muZimbabwe. Ndakazvarwa muZimbabwe. Ndiri kurarama muSouth Africa. muSouth Africa macho tinorarama futi zvetichitya. Vanhu vashe. Dena mambo tibatsira. Ni imwe plan. Yokubvisa. Vamunangarwa. Munoona mabvisira vamakaita vamugabe ndo mabvisira munofanira kuita vamunangaro vamunangaro tanga tichikumbira kuti vabve pachigaro isu tatambura tanetseka kutaura kwana energy mutodi kutaura kwevanhu vakaguta vanhu vezanupf vaingoba mari dzezanupf vaiba mari dzedu isusu dzemagovernment vaiba isu mari dzedu dzenherera vachiba mari dzedu isusu dzevanhu vanotambura nhasi vanenge vakumakuvapa mukana wekutaura vakaita sana energy mutodi avo vanonzi vamugwada neno mambo tibvisiravo vanhu vezanupf nokuti ivo vane mukana wokundotaura kuzpc isu hatina mukana wokusvika kuzpc zpc tinobatwa sembwa ndakanongeswa mapepa pazpc paizvo ndisingakanganwi avo vana neenergy mutodi avo navo kwangwada avo ngavaendeuko nevanhu vecheche avo mapolitics masatanism ngaendeuko kuzpc noti kuti mutishungurudze tanga tichikumbiravo vachamisa vambotibvisiravo government takazama tachamuka tikazama strike mapurisa ayo ari kuungana pamaofisi enhangire emdc tanga tichikumbirawo mubvunzo kuti mapurisa echinyi ndeemdc here kana kuti ndeezanupf tizive kana ari mapurisa akafanana nekungoti akamirira mumwe munhu wese ngaabve ngavasadisturba vanhu vemdc pamaofisi ngavandoungana kumaofisi ezanupf tione kuti vezanupf vanozvitendera here ape mayomet akaonekwayo ndevanhu vezanupf hasi emdc ndevanhu vezanupf hatisekereri zvinhu zvakadaro madokta pamberi nokustrika madokta musadzokera kumashure maticha itovharai pamberi nokustrika munhu anonzi munangarwa ngaabve pachigaro
avo vange vari vateereri vestudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana siyana vachitaura vega maonero avo aya mashoko avo asina chekuita nestudio 7 tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001 202 465 0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Vanhu vatema Thomas Mapfumo, sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Mutengo wechingwa wakwidzwa kusvika pamadhora 10.5. Bazi reZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority rinoramba kuti pane mhuru dzenzou dziri kuda kuendeswa kuChina. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.